Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anonzi akamisa musangano wepagore wePremier Saves Medical Aid Society waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwidzwa zvakare mushure mekukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Amai Ketanji Brown Jackson nezuro vakava mudzimai wechitema wekutanga kuva judge wedare reUnited States Supreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kunyunyuta pamusoro pekumiswa nemapurisa kwemusangano wepagore wePremier Service Medical Aid Society, uyo waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano rePrismas rinofambiswa nevashandi nekudaro hurumende kana vamwe vakuru vemuhurumende vanofanirwa kusapindira mukufambiswa kwaro. VaMajongwe vanopomera hurumende mhosva yokupindira munyaya dzesangano iri vachiti iri kuwana mari yainotora kubva kumari dzinobiswa nenhengo. Asi munyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe vanonzi vakabudisa gwaro nechitatu richizivisa kuti musangano uyu wakange wamiswa kuitira kuti ongororo iri kuitwa nemashandirwo emari muPrismas itange yapedzwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati Utaunashe kana kunzwa kubva kuPrismas. VaMajongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sevashandi vatozivisa magweta avo nezvamatanho ekutora.
Zviito zvedu ndezvekuti isu tiri sangano revarairidzi rinomirira mamembers ePrismas iwayo. Totarira kuti 95% yemamembers ipi mamembers anokondiribhuta kuPrismas. Saka zvichemo zvavo tisinofanira kunge tichitozvisvika pazvofanira kunge zvichisvika. Chikuru ndechekuti musangano hauna kuitwa nepamusana pekuti pazouya tsamba yabva kuPublic Service Commission. Pakauya mapurisa kuzodzinga vashandi vanga vauya, vamwe vanga vabva kuChipinge, vamwe vanga vabva kuKoro, vamwe vanga vabva kuBuruwayo, vabva kwaMutare, vabva kuti vachiuya kumusangano iroyo. Vakuzodzinga mapurisa kumusangano hausi kuitwa. Asi musangano wemamembers zvakafanira nekuti munhu asiri muZioni uya kuzodzinga maZioni pachocho kuti anokuita kongresi yeyu iye ari muRoma. Isusu maZioni tanga taungana tichaita zvinhu zvedu zvechiZioni paRoma wauya kuzotirambidza zvinhu zvepachechitepi. Saka tikuti musapindire nyaya iyi, nyaya ndeye mamembers anokondiribhuta kuChrismas. Tine legitimate legal expectation yekuita zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa pamutemo. Saka mapurisa auya anovata kutida kuti zvamuri kuita izvi zviri kunze kwemutemo nekuti hamukwani panyaya iyi muri vaedzi pahuku iyoyi yatiri kuda kuti inge tichidyai. Tazoona kuti zvavari kuita izvi pane vari muhurumende vanenge vane interest nemaprocesi
iwayakuPrismas. Mataura imi kuti pauya tsamba yabva kuhurumende, tsamba iyi yanga ichitaurawo pamusoro pekumiswa kwemusangano hero?
Tsamba iyi yakangonyorwa kunzi musangano hauchaendewe mberi uchibva ku pane yanga yakabva kuPublic Service Commission poito mamwe zvimwewo zvimapepa zvekukoya zvokunoshaa kuti vari kushanda saanani nekuti Prismas is a membership organization. Prismas haisi yehurumende. Prismas yakatangwa nevashandi Republic Service Association ikazokura. Saka tinotoshamisika kuti vari kuuya vari kukwanya papi ende vari kuuya saanani ndekuti vari kudei pahuku yemwene.
Tinozwa kuti hurumende yanga yazivisa kuburikidza navaUtaunashe kuti musangano uyu wakanzurwa nenyaya kuti kune audit iri kuitwa ku Public Service Commission. Munoti
audit kana kuti hakuna audit hazvinei navo, ndipamusana kuti mamembers ndo ari kuti tuda kuita musangano wedu. Kana vachida kuita audit, audit haimisi zveATM, nekuti zvinobva zvazoratidza pachena kuti zviya zvikuta vanhu vamwe kuti pane vanenge vane vakaronga dzenze ravari kuda kuita. Ndopatinosangana kuona kuti vamwe vari kuzvitaura zvarutaura chokwadi. Nepamusana pekuti kana AGM yange ichiitwa, tine method yekuti tinotedzera mutemo kusvika apa. Tikutanzwiti AGM yedu inoti tikaenda toda kuona ripoti yei takame takame takame, varuda kuzviti zvaita zvoti tinozozviona mumwe musi. Nepamusana pekuti tikaramba tichingo nekuti oditi haina kutanga nhasi, takara kuti nekuti gore rapera AGM yakakasendwa futi, yakapostponwa futi, tosvika 2022 yopostponwa futi, ende marizo zvacho hati kupiwa, haasi kutigutsa semamembers. Saka ndotatiri kuti izvozvo ngavasiye vanhu vaite zvavari kuda kuita. Christmas yane mari, ine mamembers, ine infrastructure, ine mabuilding, inoofa maservices. Kune vari kuda kungonopinda mugapu imomo votodya zvavo paukama hwavo. Saka ndotatiri kuti maitiro iwayo hatisi kuchirira nawo. Ngavatisiye semamembers tonotoita sei nechinhu chii.
Mune mamwe matanho hamuchatora here kuratidza kutsutsumwa kwenyu?
Katopa nyaya iyi kuna vamadhuku saloya wezvemutemo kuti vatimirize kumatare kuti aiwa zvikuva nevana vaatizvo. Saka tatoprosida kuti tiite legal challenge yekuti zvavari kuita zvaandizvo. Nepamusana pekuti tikatarisa nyaya iyi zvairi, zviri pachena kuti pane vari kuda kutora chinhu ichi kuchiita chavo ivo vachisiri chavo. Saka kufrand yemasection tiri kuita match a non-political, non-violent, non-confrontational match Public Service Commission musi wemande kubvana nai. Tinosiya tsamba kuti please siyai chinhu chedu.
Avo vange vari munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwira zvakare zvichitevera kukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Hurumende yakakwidza mutengo wegorosi nezvikamu mazana matatu ane makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 363%. Izvo zvinotarisirwa kukonzera vanobika chingwa kuti vakwidzewo mutengo wechingwa. Vamwe vanoshanda muindastiri iyi vanoti chingwa chinogona kutengeswa nemari inoita mazana manomwe ane makumi matatu emadhora, kana kuti $730. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kukwidzwa kwemutengo wegorosi uko kuchateverwa nekukwidzwa kwemutengo wechingwa mazuva mashoma mushure mekunge hurumende yadzika mirayiro yekubatsira kugadzikana kwezveupfumi, kunokonzera kuti vanhu vazhinji vashaye hanya nezvinotaurwa nehurumende. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vemabhizimisi vanoita madiro, asi vanhu vasingambonzwi vasungwa pamusoro penyaya dzekusatevedzera mitemo inenge yadzikwa nehurumende.
Chatiri kuona ndecho kuti hakuna chiri kuchinja. Tinotora isu tingati isu zvirongwa zvakaburiswa ne Reserve Bank of Zimbabwe pamwe chete neMinistry of Finance, vana vamutuli navamanguzha vachitiwo mabhizinesi ose achange achitofanira kuti vachinje nerate yeZimbabwe dhora neUS dhora iri pagovernment rate yokuauction. Aitoti zvinofanira kutoitwa izvozvi, asi patinofamba tinotoona mashopu haasi kumbozviteerera izvozvo. Vamwe vakatonyora pamadziro namavara makuru kuti vanobhadhara neUS dhora vanopuwa reti yakati, inotova iri kumusorosoro zvakanyanya kudarika iyo yacho yehurumende, reti yehurumende iyoyo. Zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvichingokwiravo nokudonha kunenge kuchiita mari yeZimbabwe, kwete kuauction, but mashopu mavanenge vachipa reti iyoyo pamwe chete nokublack market. Hapana chati chambochinja, chati chamonekwa kuti chingwa chainzi chichadzira chadzaka here. Tochonzwa isu kuti chingwa chichazokwira nokuti gorosi rakwidzwa nehurumende rinotengeserwa avo vanhu vanobika chingwa. totoona sekare kuti peturo kana ikanzine zera gaishinge ichitengeswa pamari dzakati ukazosimuka woende kunomwa peturo yacho unotoiona ichitova pamusoro peyatarwa nehurumende yacho iyoyo. Saka wozvichaira kuti ko zvatiri kutaurirwa izvi kuti zvichabetsera kuvandudza ufumi kwenyika yeZimbabwe mitengo ichidzaka kana kuti isingakwiri zvayo hazvisina zvazviri kubetsera nekuti mitengo inenge ichitongokwira.
Chiri kutadzwa nehurumende sokuona kwenyu chii?
Tinoona sokuti chingangova chinotadzwa nehurumende kutambidzana masimba kuti vana vamutuli kufainenzi kwavo uku vanenge vaita zvinofanira kuitwa pabasa ravo vachibatsirana neve Reserve Bank vabudisa mitemo yacho asi handivo vana masimba kana kuti vane masuro dzokuenda kuchinotarisisa kuti zviya zvatatara zviri kuitwa here. Vanofanira kuti izvi ndo zviri kuitwa kana vachizviisa kumapurisa kana vachizviisa kune rimwe pazi richazondoona kuti zvavatara izvozvo zvinenge zviri kuitwa here. Panenge pasina kutambidzana masimba kuri pachena kwokuti kana ivo vana vamutuli vachitaura mitemo paya kuti vataurire nyika kuti mitemo zvataitarai taakuisa kuna ananhingi vokuministiri yaananhingi kuti vandoona kuti zvose zvatatara zviri kuitwa here. Hatisi kuzviwa izvozvo vachitaura kuti masimba iwavo vano hapani zvekare vanopuwa masimba achoiwo nyange tisingavaudzi kuti ndivanani vachingozovoudzwa avo vavese kwavanenge vava kumamiting avoko hapana basa riri kuitwa nokuti hapana chiri kuchinja chatiri kuona kuti kwaiwe unondo una masimba iwawo kunoti mabhizinesi awa chidzasai US dollar musaisa pamuri kuisa apa ndiani hapana. Saka ndoona sekuti kushandidzana nokutambidzana masimba ipapa apa hapana kunatsojeka kuti ruzhinji rwuzive kuti ibasa rani kana tovhunza toti aishi kwemi vana vamutuli nevana mangusha zvavakatara mitemo iyi ko basa renyimi uri kurega kuita nemakaya hapa hatisi kuziva kuti ndiani unofanira kunoimplimenta izvozvo una masimba api tongova kuti vanogona kusungwa vanogona kufainiwa vanogona kukanzirwa malicense avo asi hatisatambozviona zvichiitika isu kuti pane supermarket huru yanzi yazovharwa kana kuti yafainiwa vanongozviita madhoga achingoguma.
Ko vanhu vanofungei nai Professor Masocha? Vanhu vari kuteerera here kana vaudzwa zvinhu zvakaita seizvi nehurumende vanhu vanodii?
Ndinoona sokuti muZimbabwe vava vanhu vashoma vanoteerera zvirongwa izvozvo nemitemo iyoyoyo nokuti vanenge vaneta nazvo kubva hazvina kutanga nhasi mitemo inenge ichinzi tatara mitemo yakati. Saka ruzhinji rweZimbabwe vaneta nazvo havasisina shungu dzokuti titeerere kuti zvataurwa ndezvipi nokuti zvakanguri zvitabvirira kutaurwa zvimwe zvacho pasina chinochinja. Saka vanoona kuti ndotambisirei nguva yangu ndichiteerera zvirongwa zvisina chinochinja. Saka vanhu vanenge vari kungorarama upenyu hwavo vachingotsvaga nzira dzokuzvibetsera vachingoenderera mberi neupenyu hwavo nokuti vanoona sokuti hapana chinochinja. Chiro chataurwa chacho hativoni umbowo hwacho hwokuchinja. Hatizoonizve vana vamanguzva vachidzoka vachiti iya mitemo yatakatara iya handiti maona yazoshanda pakati tino umbowohwo. Saka vanhu vanenge vane chiramwa kana kuti vatoramwa vari kutongoitawo zvavo zvinongovafambisa. Vanorima vanorima, vanotengesa mumatriti vanotengesa mumatriti, vanokombrina vachingokombrina vachingofamba nokusimba kunenge kwakaita maZimbabwe kusimbirira munhamo dzavaona nokuti hazvina kutanga nhasi izvi.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana hurumende ichidzika zvisungo haitarisi kuti uyu ndingana uyu ndingana, inotarisa kuti danho rinozadzikisa zvido zveveruzhinji nderipi yoita izvozvo. Vamugwadi vanoti vemabhizimusi vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo nezvisungo zvinenge zvatarwa nehurumende kwete kuita madiro nemari yenyika. Chirongwa chevarimi cheAdma Agri Show chakatanga nezuro muguda reHarare mushure mekumbomiswa kwemakore maviri nekuda kwedenda reCovid-19. Vanoronga Adma AgriShow vanoti chinangwa ndechekuunganidza varimi nevanoshanda nevarimi pamwe chete kuti vakurukure nyaya dzekuvandudzwa basa ravo uye kudzidzisana nezvezvirongwa zvemishonga, michina nekufambiswa kwemari mubhizimisi rekurima. Mutungamiri wemubatanidzo wemasangano anomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Mwaipepi GT, vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumurimi wanhasi.
Adma AgriShow yakatangwa makore mashoma apfuura ndokumbomira pamusana peCovid-19. Gore rino vakaronga kuita show iyi yatanga kuitwa nhasi. Adma Show inoratidza varimi mhando dzakasiyana dzemidziyo inoshandiswa pakurima kuti murimi zvimurerukire pakushanda zvichienderana neteknoloji iri kushanduka nguva nenguva.
Amai GT, titarisiwo kuti sevarimi, zvirongwa izvi zvemashow akaita semhando iyi zvakakosherei kuvarimi?
Mashow akakosha zvikuru kuvarimi nokuti ndiko kwatinodzidza kuwana ruzivo, kukurukura nokupanana mazano sevarimi. Kumashow tinosangana nemastakeholders akasiyana-siyana, uko tinowana nguva yekukurukura navo tichiwanawo ruzivo, zvinova zvinotibatsira kuona zvinokodzera kuti ushandise zvichienderana nehomwe uye kukura kwebasa rako semurimi.
Mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi GT, vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezvokurima vari mukuru wesangano reH4 Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje kuti tinzwewo mafungiro avo.
What I can say to farmers is because of the moving times of technology, I will urge farmers to embrace the technology which is there now. Gone are the days when we used to use oxes and plows to do farming. We need to embrace the technology that is now here.
Zvandingataure kuvarimi ndezvekuti nekuda kwekuchinja kwaita nguva munyika nemwaka yekurima kwamazuva ano, pave nenzira dzakawanda dzekurima nadzo dzakanaka dzinoshandisa michina nemhando dzemakombiyuta kuti varimi vabatsirike. Izvi tinozviwana chete kana tichitora mukana wekuenda kumaagriculture show akadai kuti tinodzidza nekuwanawo ruzivo kune vamwe vanenge vachiita zvatiri kutsvaga. Kwave nematrakita nemhando dzemichina, macombine harvester nemadiridziro anoshandiswa kuzveirrigation. Kunewo zvivakwa zvemagreenhouse nezvimwe zvinoita kuti murimi awane pundutso iri nani pagoho rake. Zvopawo kuti chero mari dzavanozowana mukutengesa mbeswa dzavo dzinouya dziri pari nani.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reH4 Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje vachitaura parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nhasi Zimbabwe inosvitsa makore makumi maviri nematatu kubva zvashayika vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo. VaNkomo, avo vaizivikanwa nerekuti Father Zimbabwe, vakashayika muswa 1 Chikunguru 1999. MuNewsday mune nyaya inoti kudhura kwezvinhu muZimbabwe kana kuti inflation kwasvika pazvikamu zana rine makumi mapfumbamwe nechimwe nezvikazvinomwe kubva muzana kana kuti 191.7%, zvinoreva kuti Zimbabwe yapfuura Ukraine iyo iri pakati pehondo neRussia. MuNewsday makare, gwaro rakabudiswa nebhanga guru repasi pose reWorld Bank rinoti mamiriyoni matanhatu nechidimbu kana kuti 6.4 million yevanhu muZimbabwe vari kushandisa dhora rimwe chete nerekuAmerica nemasendi makumi mapfumbamwe kana kuti $1.90 pazuva mukurarama kwavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko makadiko muri Zimbabwe anopasai ndimufundisi moyo ndine chikumbiro chikuru kuvana veZimbabwe musi wa 3 July musi wesvondo tibatane tose pakutsanya titsanyire baba vaJobu Skalana vasole avo vakasungwa vane nguva vasungwa mushure mekuparadzwa kwehanzvadzi Ali vakarwa zvinorwadza saka ngatibatanei pakutsanya vana veZimbabwe musi wesvondo kutsanya kwatichatsanya nako kuchava kune kondisheni tinofanira kuti kana patinongatitsanya hatifaniri kuti geze nemvura inotonhora musi wesvondowo svika manheru patinongatigeza iri nzira yekunzwirana nokujere kwavari vari kugeza nemvura inotonhora vari kurwadzikana nechando zvakawanda wana zvinoitika uye futi zvine madzimai ndinokurudzira kuti vanoda kubatana nesu musaita makeup muzuva resvondo kunyangwe naavo vasingagoni kutsanya munogona kugeza nemvura inotonhora kunyangwe naavo vasinganamati vada kubatana nesu like vanomwa hwahwa muzuva resvondo chimbomirai kumwa hwahwa kuso zvinengeitwa baba vaJobu Skala vari pakumanikidzwa nokushungurudzwa kwa zvakawanda zvavasingagoni kuti vaite nekuda kwousungwa hwava kurasikirwa nenguva saka ngatibatanei vana veZimbabwe mwari anotinzwa mukati mezuva iro
vanhu vestudio 7 ndinokumbirawo mundidaidziro paredhiyo ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Peter Apelo zita rangu ndinoitwa God knows Apelo ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Peter Apelo vakaparadza namai vangu ndichiri mwana mudoko stereki ndinokumbirawo mundidaidziro panhare mbozha ndinokumbirawo vanhu vamwari ndinokumbirawo nhamba dzangu dzinoti +277 4 6 6 3 2 0 7 4 ndodzokodza zvakare nhamba +277 4 6 6 3 2 0 7 4 ndinokumbirawo vanhu vamwari ndinokumbirawo mundidaidzirewo paredhiyo pastudio 7 ndatenda muve nezuva rakanaka.
Vanhu vezano munofanira kudzidza kushandiswa kuenda kunouraya munhu zvinouya zvinowana iwe hazviwani zvanopiefu vanhu vava kushandisa vari kudya vachiguta vachirara pavanoda vachinwa zvavanoda vachidya zvavanoda iwe usina kana anything chauye nacho chingoshandisirwa doro nemadrugs yamunge muchipihwa iyoyo kuti mupote muchiuraya vanhu dzidzai usati sevanhu vakapusa imini ingava mwe wacho makatoenda kuchikorovani bati sei muchishandiswa onai vamwenyu vakuchipera manje munoshandisa kusvika pakuuraya munhu kuuraya hama yako kuuraya muvakidzani wako ndikuda kwokuti kusapota zanupf kana kusapota munangama anokupa chii munangama iwe kushayiwa kana basa kugara mumasisimo muno kuuraya vanhu kushayiwa ikoko kushayiwa zvokuita kushayiwa basa wadii kuchitsvaga bato rinotungamirira nyika zvakanaka kuti iwewo wano basa wano kushanda kwete zvekuuraya vanhu izvi dzidzai muchakapusa nanhasi munokundwa nanhu kuno mumaruzevha kunozevha vangwara mazuvano asi munogara munezvi munogara muHarare kushandiswa kuuraya vanhu manje muchapera
pastudio 7 apa mamukasi nhangu dangotaura pamusoro pamugwadi anotaurisa tafadzwa mugwadi asi taona sekuti munhu anongourawa kunge hukuzve havasati vatanga kupera kunyatsi mimvuri gai vapere chaizvo chaizvo kusvika vadzikama azive kuti Zimbabwe ndeye vanhu vese Zimbabwe haisiye ZANU PF asi azviudza kuti ZANU PF ndiyo yakakreata Zimbabwe mwari ndiye muridzi wenyika uyezve nyika vanhu futi vanhu vacho tisu hatingourawo kunge hukuka mugwadi ungataure kwaaswerawo kwete ngohumana kwaasina kuswera nyika ndeye vanhu achaitonga chamisa vasingadi vachida chamisa azive kuamerica
ya mamukasei mukomati anonoka mukoma blessing namukoma jonga kandemire endiodzi makanditeerera ndafara zvikuru kuziva kuti zeki yakagara pasi namonzora vakazviona kuti vanga vachitambisa maresources enyika Vachiramba vachitinira vanhu kunyika kumabai election, vachiziva havoti vanhu havabadi. Saka vakazogara pasi vakabvumirana kuti hano hazvishandi, chinonzi siya mukoma wangu ndiwo chiri mumaoko. Saka kutambisa kwavanga vachiita maresources kwavanga vachiita vachidzinga vanhu. Taichikumbira kuti parliament dai achigara pasi yazviona kuti Monzora nezeki naJulai mwoyo vari kutambisa maresources enyika mari haina nyika. Ngava vari pise pakuita kwavanga vachiita kwechikiribidi kusina basa kusina zvakunoshanda. Vabhadhare mari idzodzo dzangadzi dzisafiwa nehurumende nenyika vachiinda kumabvi election nezvinhu zvavanoziva kuti vanhu havavadi.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pemushandira pamwe wenyika dzemunharaunda yeAmerica. Pamusangano wenyika dzeAmerica weSummit of the Americas wakaitwa muguta reAmerica reLos Angeles, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezvechirongwa chitsva chemushandira pamwe munyaya dzezveupfumi hwenyika dzeAmerica chinonzi America's Partnership for Economic Prosperity. VaBiden vakati chirongwa ichi chichabetsera munyaya dzezveupfumi hwenyika dzeAmerica kuti dzibudirire dzichibva zasi zvichidzikira kwete kubva kumusoro dzichidzika. VaBiden vakati nyika dzeAmerica dzinofanirwa kumisa kutambudzika kwevarombo kana pakaitika matambudziko ivo vasina mikana yekuzvibatsira kubuda mumatambudziko aya, uye kuti vakwanise kuvagadzirira kurwisana nerimwe dambudziko ringaitika ramangwana. VaBiden vakati nyika dzenharaunda yeAmerica dzinofanirwa kushanda pamwe chete kuti kudzidzana kwadzo kubudise nzira dzinobatsira panenge paitika njodzi huru, vachiti mushandira pamwe uyu uchaunza zvitsva nekubatsira hurumende idzi kuti dziitire vanhu vadzo zvakawanda. VaBiden vakati vanhu kwese kwese vanotarisira hurumende dzavo kuvapa rubatsiro nekuvagadzirira mabasa anovapa mihoro yakanaka nekuendesa vana vavo kuchikoro, kuchengetedza nzvimbo dzavanogara kuti ivo nemhuri dzavo vagare vakafara mudzimba dzavo, uye umwe neumwe achiziva kuti ane kodzero dzake dzinokosheswa. Kubatsira hurumende nevanhu vari munharaunda yeAmerica iyi, VaBiden vakakurudzira kupindudzwa kwemitemo yemabhanga anoshanda munharaunda iyi kana kuti Inter-American Development Bank Group, uye kuwedzera mari yekupuretesa mabhizimisi akazvimirira. Nyika dzemushandira pamwe idzi dzicharwisavo zvemamiriro ekunze, VaBiden vachiti kana vakanzwa nyaya yemamiriro ekunze vanobva vafunga zvemabasa akanaka uye ane mihoro mikuru ayo achabatsira kuti nyika dzitange kushandisa simba remagetsi anobva kuzuva uye asvingasvibisi nyika. VaBiden vakati hapana chikonzero chekuti nyika dzekumadokero dzisava dzakachengeteka, dzisabudirira uye kuti dzisava neutongi hwejekerere. VaBiden vakati zvose zvinodiwa munyika idzi zviripo, kusanganisa vanhu vane pfungwa dzakadzika uye vanoda kushanda, vachiti nyika dzemunharaunda iyi dzakazvipira kushanda pamwe chete sezvo vari vanhu vamwe chete. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pemushandira pamwe wenyika dzemunharaunda yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anonzi akamisa musangano wepagore wePremier Saves Medical Aid Society waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwidzwa zvakare mushure mekukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Amai Ketanji Brown Jackson nezuro vakava mudzimai wechitemo yokutanga kuva jaji wedare reUnited States Supreme Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosvera zvakanaka. Thank you.